chitiko ichi chakaitika musi wechitatu erosvo norimwe apo takatambira mashoko ekuti kune zvizvarwa zvekunyika yedu zvekuzimbabwe zvinogara munzvimbo yenyure kuwellington kucape town vakamukirwa nevanhu venyika muno but vari vagari venzvimbo iyoyo vachinzi ngavabude muno nekukasika. Izvi zvakakonzerwa nekuti kwainzi nevanhu vemuno zvizvarwa zvenyika yekuzimbabwe zvakakonzereswa kufa kwemumwe mukomana. Saka naizvozvo vakapwanikwa musi wechitatu iwowo vanhu vakabva vatanga kuita mirizembo vachiti nokuti mauraya mumwe wedu saka chindidai munomu. Asi masepa takanzwawo kune zvizvarwa zvekuzimbabwe taizwaunzi kwakatanga kwaurayiwawo kumusha tsono rapfuura achinzi aurayiwa newe munomu. Saka ndozvese zvakakonzeresa kubva mbambopoti akabvunza neminyika mive venyika kwedu ngavabude munharaundi yai.
Vanhu vangani vari kutarisana nedambudziko iri uyezve pari zvino sangano renyu riri kubatsira sei?
Vanhu vakasangana nedambudziko iri vakawanda, vanogona kupfuura zviuru zvitatu kana kuti kupfuura vakawanda madzimai nevana nana baba vakawanda zvakayanyika zvino. Saka kubatsira kwatikita isusu ndekuti patakatanga kunzwa nezvenyaya tokutanga tatakamhanya mhanya natokutiza mukuona kuti vanhu vangagone kuenda here panhu pakachengetedzeka. Tikanzuri yeikoko yakabatsira madzimai kuenda kuzvimbo yakachengetedzeka uyewo pachigiraundi pakagonosara vana baba vanga vakachengetedzwa nemapurisa. Saka takabva tatizoti sesangano zvesho zvakare seboki sefoundation yepeople's general takachizomhanya mhanyawo kutanga kutsvaga kubatsira nevanhu nenyaya dzechikafu. Tikataura nemakambani akaendawo panzvimbo iyoyo vachiendesa chikafu nekutsvaga kuti vanhu vangawana here kudya chikafu. Saka zuva rese parakapera vanhu pakazova nekutaurirana kwakaitika kumapurisa kuburikidza nevatungamiri vekuzimbabwe nevemuikoko kwacho vanhu vakanzinga vachidzoka munharaunda. Saka chimwe chatiri kubatsira nacho ndechekuti vanhu vari kuuya kwatiri vachiti vaakuda kubuda munzvimbo iyi. Saka vamwe vacho tirikuvabatsira vanenge vazvipira vane mabatsiro akasiyana siyana vabude munzvimbo vachinogana munzvimbo dzavanofunga kuti dziri nani pakugara.
Ivo mapurisa emunzvimbo iyi vari kuti chii?
Mapurisa emunzvimbo iyi vari kubatsira kuchengetedza upenyu hwevanhu. Asi sezvatinoziva muno munyika mapurisa vanopetyawo vanhu munyika mavo.